Mangwananaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 27 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCCC rinoti riri kuita hurukuro nevatsigiri varo pamusoro pegwara rekutora mushure mekurega kushanda muparamende kwemazuva 14 avakange vabvumirana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti ibetsere vemabhizimisi sezvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka. Sangano reshamwari yemwanasikana rinorumbidza mitemo yekuchengetedza kodzero dzevanasikana munyika, asi richiti pane basa guru rinofanirwa kuitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri Washington DC. Sangano guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti riri kuita hurukuro nevatsigiri varo pamusoro pegwara rekutora zvichitevera kupera kwemazuva ekuratidzira kwenhengo dzavo dzeparamende pamwe nemakanzura avo. Zvichitevera kudzingwa kubva muparamende kwenhengo dzebato ravo, bato iri rakati harisi kuzoita basa reparamende kwemazuva 14 awo akapera nemusi wechitatu. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti iko zvino bato ravo raisa maziso aro panyaya yenhengo dzavo dzeparamende dzakadzingwa muparamende, iyo ichanzwikwa mwedzi unouya musi wa2 Mbudzi.
Sataura seCCC kuti munoziva kuti kubva patakaitwa illegal record from parliament takaita decision yekuti isu tichaita disengagement for 14 days kubva musi wa11 svika musi wa25 tanga tisiri engaged in parliament and the local authorities. Saka mazuvayo paakapfuura nezuro taita decision yekuti parezvino tikuda kutarisa nekumunoziva kuti nyaya dzedu dziri kumatare. Musi wa2 tinenge tiri muhigh court, mudare rehigh court, patikufanira kuresolve legally the issue yemariko so that our members of parliament vadzokere kuparliament, macouncillors vadzokere kukanzuro vatange kubata basa nekuti vakavhoterwa nevanhu. Havafaniri kuti varitwe record because proclamation by-election yakaitwa because of a statement yanga yakashandiswa isiri kubva kuCCC. Saka tsamba iyoyo haigoni kunecessitata kuti paitwe by-election nekuti haina kubva kubato rakaita sponsor those people but ndozviri pamutemo. Saka pare zvino macouncillors, mamembers of parliament tavatuma kuti vaende kunogadzira the pressing issues zvinoita kuti basa redevelopment nekuti basa rekusimudzira upenyu hwevanhu huende mberi. Saka muchaona vachibata mabasa avapiwa kuti vafambe nawo nekuti tikuda kuti tigadzire nyaya dzekuti tirestore mamembers of parliament, tirestore macouncillors, but more importantly togadzirisa nyaya yegovernance iri munyika nekuti dambudziko riripo harisi nyaya yemamp kana macouncillor. Dambudziko inyaya yesarudzo zvakaitwa musi wa23 August nemusi wa24 zvakaitwa zviri pamutemo. Mukaverenga SADC report, African Union vese vakataura kuti maelections haana kuita zviri pamutemo. Saka ndonyaya inofanira kugadzira zvimwe zvese ideviation kuti vanhu vasafokasa on the big questions dzesarudzo zvakabirirwa. Ndonyaya inofanira kugadzirwa tikutarisira kuti muno mudomestically and of course regionally kwakuya SADC extraordinary summit tigadzire issue yesarudzo iri muZimbabwe so that we have a legitimate government yakavhamuwa.
Vasiziva, CCC ichatora danho ripi kana ikasabudirira kumatare edzimosva panyaya yevamiririri venyu vakadzingwa muparamende?
Tichange tichiita consultation and review our decision and engagement. Mangwana tine macitizen forum ari kuitwa mumadifferent parts of the country kuti tichikurukura nezvizvarwa zvezimbabwe nemacitizens akasiyana kuti vanzwisise patiri toonesana kunofanira kuendwa nekuti CCC is a mass movement, it's a citizens movement. Zvimezvese zvatinoita tinoita consult with the citizens. Saka maforums edu achipera takamirira nyaya iri mucourt, then we are going to make a pronouncement at the appropriate time kuti CCCC ndeapi mazano atiri kutora kuti make sure kuti tinoita protect our vote, protect our people and protect the will of the people.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nharaunda yezvemabhizimisi kuti akwanise kuita basa ravo zvakanaka. Mutungamiri weCZI Vakurai Macheza vanoti hurumende inofanirwa kumutsidzira nekusimbaradza mabhizimisi ari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, zvikuru kuwanikwa kwemari yekunze. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanobvumirana neCZI vachiti mabhizimisi anoda rubatsiro kuti akwanise kuita basa rekuwanira veruzhinji zvavanoda muzvitoro.
Wanda zvinodiwa neConfederation of Zimbabwe Industries vakamirira vamabhizimusi muZimbabwe zvavari kukumbira kuhurumende kuti ikwanise kuvagadzirira zvinhu zvinoita kuti mabhizinesi avo ave nyore kunge achibudirira achikura muZimbabwe vachigadzira mabasa. Nokuti kana tsozvitarisisa chaizvo tinoona isu kuti kuita business muZimbabwe kunenge kuri kune inonziya the cost of doing business, mari kana kuti zvinhu zvinodiwa kuti munhu akwanise kuforma business rake nokuzenge achiita business rake pasina zvinomudhurira muZimbabwe zvinenge zviri kunetsa izvozvo.
Professor Masocha, chii chinonetsa mukutanga bhizimisi muZimbabwe?
Chiombe-ombe chatinogara tichiona zuva nezuva ndiko kushayikwa kwamagetsi. Hapana bhizinesi ringanyatsokubudirira zvakanyanya-nyanya magetsi achinzi pano adzimwa, pano ambodai. Dambudziko iroro raenda kwenguva yakareba. Panoenda magetsi, mabhizinesi anotorega kuita zvimwe zvinhu zvaanga achiita, kana kuti vanobva vashandisa zvakaita samajenareta zvinenge zvichivadhurira kuita bhizinesi iroro. Uku nekune rimwe divi, vashandi vanenge vachida mihoro yavo chero vasina kushanda nokuti magetsi aenda, vanenge vachingoda mihoro yavo pakupera kwomwedzi, zvinozobva kunge zvadhurira zvekare mabhizimusi nyaya dzokunge vachigadziridza mabasa. Tinoona isu zvekare kuti mitero yomuZimbabwe yakati wandei igoti kurei zvokuti mabhizinesi ari kuremerwa, ari kukumbirawo hurumende kuti vavagadzirire zvirongwa zvemitero izvozvo. Kwozoita dambudziko rimwe ravari kunge vachichema kwenguva yakatoreba ndirokuti mari yokunze yatingati inonyanyozikamwa navanhu US dollar iyeyi, kuti vakwanise kuodha zvinhu zvavo kunze kana kugadziridza mishini yavo inenge yakagadzirwa kunze painofa paya kana kuti painongoda kugara ichingosevhisiwa, vari kunge vasingawani mari iyoyo kunze foreign currency ya nenguva dzavanoda, zvinozoita kuti vashayiwe kuti bhizinesi racho vangariita sei, vangarikudza sei, vagogadziridza mabasa sei. Zvekare tinoona isu exchange rate yokuchinja Zimbabwe dora kuenda kumaUS kana kune dzimwe mari dzokunze haisati yanatsokumira panganzi apa ndipo pangafarirwa nova mabhizimusi. Inenge iri kungochinja chinja kunyanya. Zimbabwe dora iri kudonha zvakanyanya painenge isingatarisirwi kunge ichidonha, zvinozoreva izvo kuti mari yamaZimbabwe dora inenge ina mabhizimusi vasati vashandisa inenge isati isina uremu hwayanga iinahwo pavakaiwana. Saka haichatengi zvinhu zvinovakwanisira kuti vazopfuurira mberi nebhizimusi ravo. Saka hurumende iri kuti tigadziririwa ipapo kuti zvinhu zvinge zvakaita jechetere. Panotoda kutaurirana hurumende inge ichiteerera vamabhizimusi, nokuti vamabhizimusi ndivoka vanokwanisa kugadzira mabasa adai kunetsa muZimbabwe.
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinorumbidza mitemo yekuchengetedza kodzero dzevanasikana munyika, asi richiti pane basa guru rinofanirwa kuitwa. Mukuru wesangano iri muzvare Ekenia Chifamba vanoti zvimwe zviri mumitemo iyi zvinobvawo kumitemo inoshandiswa kune dzimwe nyika, izvo vanoti zvinodadisa zvikuru. Asi muzvare Chifamba vanoti mitemo pachayo haina zvizhinji zvaingaita, vachiti panodiwa kuti mitemo iyi ishandiswe zvine simba uye kuona kuti vanotyora mitemo iyi vanorangwa zvakasimba.
Nyika yedu yeZimbabwe inodadisa zvikuru kuburikidza nemikaha yakatorwa kuti paonekwe kuitwa maonera pamwe chuma chemuzukuru kugadzira mitemo inochengetedza vanasikana. Mimwe yacho vakatonotorera kumusoro-soro mitemo inobata nyika dzepasi rese.
Muzvare Chifamba, mitemo yemuZimbabwe inobetsera uye yakanangana nevanasikana ndeipi?
Muno muZimbabwe tine mitemo yakasiyana-siyana. Tine Children's Rights Act, tine Marriage Act, tine Education Amendment Act iri kubvumidza vana vasikana vanenge vaita pamuviri kana vabara kuti vadzokere kuchikoro. Bumbiro redu remutemo chairo rinobatsira kuchengetedza kodzero dzevana vedu vasikana. Asi tinozviziva kuti mitemo iyi kunyangwe dai yose yapo, tichine mukaha wekuti panyatsomirwa mirwa kuti mitemo iyi inyange ichinge ichinyatsotedzerwa, uye kuti vapari vedzimhosva vange vachinyatsopiwa migoo inoenderana navo.
Kwamunofamba kumaruwa uku, chii chamuri kuona chinobata vanasikana zvakanyanya?
Vanasikana vedu vari kumaruwa vari kusangana nezvipingaidzo zvakasiyana-siyana kuchiri kuvatadzisa kubudirira. Nyaya dzekurodzwa kwevana dziri kurwadza. Vana vari kutakudzwa mutoro wekuita ana mai nguva yavo isati yakwana kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vari kusiyiwa vari vana amai mumhuri vabereki vafa. Vamwe vari kushayiwa ruzivo rwune chekuita nekuchengetedzwa pabonde. Vamwewo kushaya kuri kuita kuti vamhiri zhongwe pabonde nevarume vakuru kwavari, uye dzimwe nyaya dzatanga kubuda dzevana vari kuitiswa pamuviri nevamwe vana vezera ravo. Tiri kuona kuti vana vazhinji havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro. Zvikoro hazvisi kunyanya kudhura, asi nekuti mamiriro akaita kunze, bereki vazhinji vanosarudza kuti ndoendesa mwana kuchikoro here kana kuti pamba padyiwe, zvinova zvinorwadza nekushungurudza.
Muzvare Chifamba, mamwe matambudziko makuru amuri kuona akanangana nevanasikana munyika ndeapi?
Vana vedu vasikana vakutorawo zvinodhaka, zvinova zviri kuvhiringidza mafungiro nemaitiro avo yatinoti mental health pachirungu. Izvi zvimwe zviri kukonzereswa nekushaya, nekutadza kuenda kuchikoro, nekushaya zvekuita, uyezve kubatikana mupfungwa nemamiriro anenge akaita upenyu hwavakatarisana nawo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reshamwari yemwanasikana muzvare Ekenia Chifamba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yakumbira bhanga reAfrican Development Bank kuti ibatsire nemari yekutora mvura kubva mudhamu renyamandlovu kuti guta reBulawayo rimbobetsereka kwechinguva. MuNewsday, mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vari kushoshikana zvikuru pamusoro pekubvutwa nekutochwa kwevatsigiri vavo nevanhu vasingazikanwi, vachiti kupfurikidza mwero. MuNewsday makare mapurisa kuGoromonzi vari kutsvaga nhengo mbiri dzeZANU PF dzakapinda zvechisimba mune rimwe bhesi remapurisa vakarova mapurisa akanga ari pabasa ndokutiza neumwe wavo akange asungwa. Mumwe murume wekuChina Chen Deo akamiswa mberi redare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekuedza kutengesa vanasikana vatatu vane makore gumi nemanomwe kuti vanoitwa vakadzi kuChina. Chen ane makore makumi matatu nemapfumbamwe nevamwe vake vaviri Joseph Robson naShem Mafido vanenge vari mudare iri nhasi zvakare kuti vanzwe kana vachipihwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 mangwanani akanaka chabangu. Kuda kuita hero reZimbabwe, kuda kukonzera confusion chabangu, chabangu. But sei musinganyare vanhu veZimbabwe vakuru vakuru vatenichinzwa kuti muri maprofesa, madoctor and whatsoever, muchizvidana nematitle makuru makuru. Already iwe chabango uri kurambwa nepati kuti hatikuzive. Saka iwewe gripi rako riri kubva kupire kuti unoramba uchiti ndini chete secretary, ndini chete secretary. Where are you getting all those powers and authority? Uri kudzwana kunani? Because chamisa wachakutokuramba kuti handikuzive. Vamwe vese varitokuramba kuti hane chibayo kuti hatikuzive. Saka iwe uri kuzikanwa nani? Chete ngoti hatizi. Zvishamise nazvitishamise zvakaitika mazuva ana Mhonzora, zvakaitika mazuva ana Kupe. ZANU PF inobhadhara mari kana yada kudistrira chinhu. Saka tinozviziva kuti uchahwina macases ose chabango nekuti unenge wakatsigirwa neZANU PF. You are a project yeZANU PF. Saka vachamisa magona pakuti mabaelections ngavatore zvavo. Kana vakadzinga vese nachibaya vakadzinga vese vangotitonga nekuti vadaramba vachitonga vachiprotekta umbavha wavo. Thank you.
Mangwanani akanaka, matandanhwe kwawande. Studio 7 chirongwa chakanaka, chirongwa chevanhu, chirongwa chinonakidza, chirongwa chinofadza. Ini ndiri kushushikana. Uyu chavangu uyu musoro wako unokwana here chacho? Ungati shuwa unorikola vanhu vapedza kuti kwai kuti vanhu vachazomirira TCC. Vanomirira TCC vari vanhu vakamirira TCC ipi yacho yaari iyi? Kukana vanhu vakazorekedza kuendako kuTCC uyu vakarega kuivhotera mukanjiwani ZANU PF, uchamira uchiti kudii? Zvinongova zvinongondongova pachena ngoradza kuti oda kuparadza TCC kuti vanhu veZANU PF vazodii? Vapinde muparliament vavhote bwini vanhu. Hapana kana zvemiki kana sense, hazvina kana power. Zvakangofana zvaitwa naBudzura izvi.
Studio 7 maririte muri wapenyu here? Unotere right, tiri kuno kuSouth Africa. Ndikutaura kuti zviri kuitwa nevanhu vezano hazvina kumira zvakanaka. Tokuchema nezvinhu zviri kuitwa nevanhu vezano PF. Tokutambudzika muno mujoni, kupondwa, kupiswa nematai kudini. ZANU PF haisi kuzviona here izvozvo kutambudzika kwaita vanhu veZimbabwe? Sei kwasina tsitsi? Ndavasadaro ba.
Mangwanani paStudio 7. Senzi chabango ngasiyani nenyaya yake. Ngarege kuita humbimbinduka, ngarege kuomesa musoro, ngaateerere zviri kutaurwa nevamwe. Kana zvirizvo zviri kuitika sei mataurwo ake, indofunga zvaari kuita. Haana kutobvunza macitizen kuti isu macitizen tiri kutinonzwa sei. Haana, aregere kubvunza vanhu. Saka kana iye achiita zvake, ari kubvumirana nani?
Maswera sei, maswera sei paStudio 7, hama dzangu dzose dzeZimbabwe. Munoona nyaya yemasankisheni ndo yatinoroverwa counter attack nehurumende yedu yeZANU PF. Tine vaimbi vakuru kwazvo vakambonge vachienda vachinojamba ngoma nekushamarara nguva yaMugabe. Vakazozviona kuti tiri kutambiswa bhora risina mweya. Iye zvino havachaendeko kumagala uko. Kwakuendwawo nevasati vazviona kuti tine dichijutwa. Muno muZimbabwe tine a lot of problems. Vanhu vanoba maminerals, vanhu vanoba mari, vanhu vanoba mari dzine dzadhonetwa dzemacovid. Zvese zvakapera kubiwa, vanhu havabvunzwa, havasungwi, asi vanhu vonzendai munorera muchitamba endai munorera muchiimba muchidi ende vanhu vacho vane vazoronga zvavanei vakarera mudzimba dzavo so vana vezimbabwe ngatisunurei handiti ndopaunoasana kuti hapana hurumende zvanuve inotoziva zvaya chero mukaimba mukadi hapana zvazvinongoshanda iri kungokushandisai handiti ndo dzinonzi nhema chaidzo endai vane vasingatoresi vari kuda kutamura pfungwa dzevanhu ngavagadzirise zvinhu zvavanoita pamatongero enyika zvifambe zvakanaka masangishoni acho vanhu vawane kuchema pamwe chete obviswa kwete zvekujutana zviri kuitwa izvi ndatenda
paivo zvinondirwadza mukati mehana yangu panguva inoi imi vanhu vestudio 7 yabaiziyemo ende maitiro enyu soka anotibhowa ende anotirwadza munoramba makatichakara semanenhangire netriplec pamusoro pemabi election but takakubvunzai apa tichiti chiudzei kuti vanhu vakaitwa marecalls nenhangire nachitafadzwa manyika wezanup f yava papi munoramba makanyarara muchingoti hei mabi election akanzi nadambudzo munangagwa ari komusi wanai ndio amuroramba muchingokataza nhangire vanhu vetriplec nhangire muchivabvunza pamusoro pazvo biased you people zvinhu zvamoita zviri kuti bhowa stereki takati toda kunzwa kuti zanup f iri yava papi nenyaya dzekumemarecalls ayo ayakaitwa mamps au 70 imi hamusi kuda kubvunza muroda kungoti takarasimana nenhangire netriplec hamusi kuda kunyanya kubvunza nhangire nhangire mharapa dzetsetse idzi nondira matsime dzezanup f kuti nyaya dzavo dzava papi muri bhowa imimi maitiro enyu anoti bhowa singamboiti
inini hangu ndoda kutaura mama sawira vangu vataura nezvamai munangagwa mai munangagwa vana vanaka ndozvamunofanira kuziva vana vese vanonzinde vamai munangagwa vana vemurume wavo ivo pachavo havana kuenda kulepa chechipiri mataura kurwadziwa nachidhakwa tese tiri kuchema misodzi chaiyo kuerera tichiona vhidhiyo rake richibuda kudai kuti chatinogoti yeisraeri ndo iri muhondo nyika ino iri muhondo iri muhondo kutaura chokwadi vanhu hatisati tagona zvedu kurwisa mhandu iyi asi mhandu iripo pakurwisana nevanhu ende futi chimwe chinonetsa unonzwa vanhu vacho vezanup f vanotaura zvinorwadza iye mumiririri wezanup f cape town chii chawaitaura naiwe mwanayo une vabereki una mai nababa une hama notaura zvinhu zvakadaro nyange mukapiwa mazaikuza yenyu yemari namunangagwa nezanup f hazvikutadzisei kufa munhu nemunhu anofa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma avo vanoti tine kwatakarerekera nekuti tinoramba tichitaura nyaya yasengeso chavangu asi tisingatauri nyaya yatafadzwa manyika uyo akanyorawo tsamba kumutauriri weparamende vamudhenda vachiti kuti nhengo dzeparamende dzezanup f makumi manomwe dzidzingwe muparamende sekuziva kwedu vamudhenda havana kutambira tsamba yacho kana kumbotaura nezvenyaya iyi kusvika pari zvino saka mukoma munoda kuti tikuudzei nhema here isu tinokuudzirai zvinoitika hatikubikiri nhau musaneta nekuteerera studio 7 tapota vateereri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yepakistan yaudza vanhu vekuafghanistan vanogara munyika iyi vasina magwaro kuti vabude mupakistan musi wechitatu chiri kuuya musi wa1 mbudzi usati wasvika pakistan ichangobvumidza vanhu vekuafghanistan kupinda munyika iyi kana vaine mavhiza panguva iyo mambo charles vechitatu vachitarisirwa kushanyira kenya vanhu vechitalai verudzi rwekapsigis mukenya vari kukurudzira mambo charles kuti vavabetsere kuti vabhadharwe nzvimbo neivhu ravakatorerwa panguva iyo kenya yaitongwa nebritain izvi zviri kuitika panguva iyo united nations ichishora hurumende yebritain mukusagadzirisa kwayo magakava akange aripo panguva iyi
mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica zvinotyisa zvine chekuita nekushungurudzwa kwepabonde zvinokatyamadza zvakaiswa mupfungwa dzevanhu mukutanga kwagumi guru apo chikwata chematororo eHamas chakapinda muIsrael kutora nhapwa kusanganisira vakadzi nevasikana kuyanika pamberi pevanhu mukadzi akanga akafenda ari kumashure kwemotokari semukombe wahwinwa nekuramba vachibata chibharo nekushungurudza zvimwe zveutsinye uhu hwaipikitywa nekugoverwa neveHamas vaiita utsinye uhu kumusangano weUN Security Council Aria Formula musi wa18 gumi guru mumiriri weamerica kuunited nations amai Linda Thomas Greenfield vakati kutaura kuno kushungurudzwa kwepabonde kuri kushandiswa senzira yekurwa nayo hondo musangano une chekuita nekushungurudzwa kwepabonde munguva dzekusawirirana kana kuti CRSV uyo wakaitwa neAlbania America pamwe neBritain wakaburitsa pachena kubva kuumbowo kuti nzira inotyisa iyi inoshandiswa pese pane kupesana mupasi rose amai Thomas Greenfield vakati hatifanirwe kutarisa rutivi panyaya dzinotyisa kudai idzi vakati kushungurudzwa kwevanhukadzi munguva dzekupokana hachisi chinhu chisingadzivisiki vakati zvinokwanisika zvinofanirwa kuparadzwa saka kuti zvipedzwe vakati vanofunga kuti nhengo dzese dzeUnited Nations dzinofanirwa kushanda pamwe chete munzira nhatu dzekuedza kupedza dambudziko iri kutanga vakadaro amai Thomas Greenfield tinofanirwa kushandisa nzira dzisingakurudziri kupesana dzinobvumidza tsvakiridzo dzisinei nekuti munhukadzi kana kuti munhurume mukupindira kwedu vakati tinoziva kubva mutsvakurudzo dzakawanda kuti kushungurudzwa kwepabonde kuri mukusaenzaniswa kwemikana uye kuti kushungurudzwa kwakanangana nekuti munhukadzi kana kuti munhurume kunogona kuita munongedzo wehumwe utsinye vakati tinofanirwa kuramba tichisimudzira kupinda kuzere kwevakadzi nevasikana mukusiyana-siyana kwavo mukupa pfungwa dzavo kumapoka ose chepiri vakati tinofanirwa kutora nzira dzakanangana nevakapona munyaya idzi neruzivo rwevakatyiswa nazvo nekugadzira nharaunda inoremekedza kodzero dzevakapona kutyiswa zvakare kuchidzivirirwa nekuti vakapona vanopiwa zvikwanisiro zvavanoda kuti vabudirire vakati chetatu tinofanirwa kuita zvakawanda sepasi rose rave dunhu rimwe mukusimudzira kuburitsa pachena avo vane chekuita nekushungurudzwa kwevakadzi nenyaya dzepabonde kana kuti CRSV vakati tinofanirwa kushandisa zvikwanisiro zvese zviri pamutemo urongwa kudyidzana neupfumi zvatiinazvo kurwisana nekuregererwa kwevanopara mhosva uye kudzivisa vangazoita nyaya dzemirizhonga mune ramangwana amai Thomas Greenfield vakati vakadzi vakashungurudzwa nekubatwa chibharo vanotarisira rubatsiro kubva kwatiri vakatiwo vakavharirwa munzvimbo dzine kunetsana vanoda runyararo nekuenzaniswa vakati saka ngatisimudzei mazwi edu tichivamirira ngatipei izwi kumazwi avo uye ngatiite izvi nekukasika ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeamerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC.
Swaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato retripusi rinoti riri kuita hurukuro nevatsigiri varo pamusoro pegwara rekutora mushure mekurega kushanda muparamende kwemazuva gumi nemana avakange vabvumirana nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti ibetsere vemabhizimisi sezvo zvinhu zvisiri kuvafambira zvakanaka sangano reshamwari mwanasikana rinorumbidza mitemo yekuchengetedza kodzero dzavanasikana munyika asi richiti pane basa guru rinofanirwa kuitwa Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.